Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nemaviri 132. Vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika vanokurudzirwa kuti vangwarire kutapurirwa utachiona hwecoronavhairas pavanenge vari munzvimbo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveutano iri kukurudzira vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika kuti vangwarire kutapurirwa munzvimbo idzi utachiona hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Dr. Edgar Munatsi vanoti vanhu vanenge vakachengetwa munzvimbo idzi mushure mukupinda munyika vanofanirwa kutevedzera kurudziro yekuti vasagari pajona pedyo kana kuti vaite social distancing kuitira kuti vasatapurirane chirwere ichi. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano ekuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi vasere nevatanhatu nechirwere ichi kuBidbridge, Harare neMasvingo. Pavanhu vose vabatwa neCovid-19 muZimbabwe, munhu mumwe chete pavanhu vose ava ndiye akatapurirwa chirwere ichi munyika. Asi vamwe vose ava vane chirwere ichi vanhu vakabva kuSouth Africa nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Munatsi.
Kukwira kwaita vanhu vabatwa necoronavhairas muZimbabwe, kunyanyanyanya kubva kwasvetuka manhamba kwatanzwa kwaitika nhasi kuti kune vanhu 76 vatsva vabatwa necoronavhairas. Zvinopa mibvunzo yakati wandei. Zvimwe zvacho zvinogona hazvo zvakanaka kuti vanhu ava kana kuri kunzi pachokwadi vanhu vakanga vaine coronavhairas vachibva kunze kwenyika vachibva vaiswa pakwarandaini ndokutestwa ndokuwanikwa vaine coronavhairas.
Kune vanoita zveutano zvinonzi zvakanaka nemhaka yei, Dr. Munatsi?
Zvinenge zvakanaka kuitira kuti coronavhairas isatekeshere kwanga kuchaenda vanhu ivava. Asi mumwe mubvunzo mukurukuru watinogona kubvunza ndewekuti vanhu ava vanogona kunge vabata coronavhairas mumakwarandaini centers umu, nekuti tanga tichinzwa mazuva apfuura yakuti makwarandaini center edu ane dambudziko, hakusi kuitwa social distancing, vanhu vari kungosanganiswa pamwe chete. Saka izvozvo zvinonge zvisingafaniri kunge zvichiitika kana kuri kunzi makwarandaini panze pekuti aderedze coronavhairas. Dzotova izvo nzvimbo dzekuitira kuti itekeshere iwane vanhu vachibatwa necoronavhairas mumakwarantaini centers zvinenge zvisingafadzi.
Kune vanenge vari munzvimbo idzi kana kuti makwarantaini centers, munokurudzirawo kuti vaite sei sachiremba kuchengetedza utano hwavo?
Yambiro yatinopa kuvana veZimbabwe vese vari kudzoka zvavo vachiiswa makwarantaini center ndeyekuti ngatisarivarei zvese mitemo yekuti ngatirambe tichigeza maoko, ngatirambe tichiita social distancing. Onai manhamba evanhu vari kubatwa necorona mumakwarantaini ati wandei. Vanhu ngavasarivare, ngatirambei tichirwisana nechirwere ichi kuitira kuti tisapararire.
Mubvunzo wekupedzisira, Dr. Munatsi, tiri kuonawo kuti vamwe vari kutiza imo mumakwarantaini centers machomo, vamwe vachijumpa bhodha. hazvitokonzerawo here matambudziko kune vamwe vari munyika izvi?
Zvekuti vamwe vanenge vachitiza maquarantine center nekujamba maborder zvinokonzera dambudziko rakakura, nekuti chirwere chekorona vamwe vanogona kunge vasina masymptoms zvachose, vasingatokosori, asi vachizokwanisa zvekutapurira vamwe kwavanenge vaenda uko. Saka zvakakosha kuti vanhu vanenge vachidzoka kubva kune dzimwe nyika hurumende iteste vanhu ivavo.
Tichitarisawo kuti vakawanda vari kunzi vabatwa nechirwere checoronavhairasi ava vari munzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vange vachichengetwa imomo. Hongu hurumende inenge yaakutiwo vaya vane mari vanogona kuenda kumalodge kana kune dzimwe nzvimbo dzavakasununguka kuenda. Asi muri kukurudzira kuti hurumende iitewo sei iko kune veruzhinji vasingakwanisi kuenda kweshoroma uko?
Tinokurudzirawo hurumende kuti vagadzirise maquarantine center kuitira kuti tisawane dambudziko revanhu vanenge vachichema chema kuti tivatiza nekuda kwekuti hamugariki, nekuti tingazoita dambudziko guru kudarika zvatiri kutoona izvozvi.
Dr. Edgar Munatsi vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, veAfrica Centers for Disease Control and Prevention vanoti vanhu vanodarika zviuruzana negumi nevapfumbamwe vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 3,594. Vapora vadarika zviuru makumi mana nevasere 48,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu 5.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu 1.6 million. Nezuro Maneru, vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vakadarika zviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose, vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu 351,000, asi vapora vachidarikavo mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million. Sangano idzva rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti ribatsire vana veZimbabwe vanoshaya vangadai vari kutambudzika munyika iyi. Nezuro rakapa zvekudya kumhuri dzevasingaone dzinodarika makumi mashanu. Mhuri idzi dzanga dzichimborarama nekupema mumigwagwa yeguta reJohannesburg, izvo zvakamiswa pakavharwa nyika iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe United for Progress vaKennedy Mapesa Mandaza, vanove zvekare mutauriri webato reZANU-PF mudunhu reSouth Africa, vanoti vakatora danho iri mushure mokuona kuti mhuri idzi dzakange dzape kutambudzika zvakanyanya nekuda kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu muSouth Africa senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19. Ngatizvei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zimbabwe United for Progress vaona zvakakodzera kuti tiende tinopa avo vasingaone vanogara mukati meJohannesburg vachibva kuZimbabwe. Izvi zvakonzerwa nekunge taona kuti muridzodzi hadzisina vari kudzibatsira, kuburikidza nekunge vasisakwanise kubuda mushure mekunge kwaiswa mitemo yelockdown iyo inorambidza vanhu kuenda kunze vachinopema. Vazhinji vavo vanorarama nekupema mumastreets nemunzvimbo dzakasiyana-siyana, asi nekuda kwelockdown izvo hazvinonge zvichikwanisika zvichiitika. Naizvozvo vazhinji vachona vanga vasisina zvokudya. Vazhinji vari kutambura nekuda zvokupfeka pamwe nezvokufuga. Saka isu mushure mekunge tanzwa matambudziko iwaya, taona zvakakodzera kuti tiende tinovapa zvekudya vakwanise kuwana chinovararamisa pane inonguva apo veruzhinji vari kushaya chekudya mushure mekunge kwaiswa mitemo iyo iri kuita kuti vanhu vagare mudzimba vasingaende kumabasa. Saka izvi ndo zvaita kuti tiende tinobatsira tanzwa kuchema chema kwanga kuchiita vazhinji vavo.
Idzo mhuri dzamabatsira idzi dzatambira sei rubatsiro rwavamandazi?
Mhuri dzatabatsira nezvekudya dzatambira nemufaro kudya kwavapiwa ikoko, nekuti zvauya panguva iyo yavanga vasisazive kuti ramangwana ravo vachange vachiwana chikafu chichibva kupi. Naizvozvo vapa kutenda zvikuru kune avo vakauya nepfungwa iyoyi yekuti vakwanise kubatsirika nekuwana zvekudya. Vapa kutenda zvikuru kune vanga varipo, pamwe nekutenda vakabatsira kuti izvo pawanikwe izvo zvinhu zvatakwanisa kuunge tichivapa nhasi.
Mune vamwe vamuri kushanda navo here mukubatsira uku?
Veruzhinji paruzvino havasati vanyanya kutibatsira isu veZimbabwe United for Progress. Kuda vatakataura navo nevatakasvikira kuti vatibatsire nerubatsiro havasati vava nechavangatipe. Asi tinotarisira kuti mune ramangwana veruzhinji vachatibatsira, nekuti danho iro riratatora idanho rakakosha zvikuru sei kubudikidza nekuda kubatsira mhuri dzeZimbabwe dziri muSouth Africa idzo dzisiri kubatsirwa nehurumende. Chikurudziro yatiri kupa kune vana vose veZimbabwe vangari vari kunze kwenyika kuti ivo kana vachiwana, kune vamwe vedu vakawanda vasiri kukwanisa kuwana chekudya pane ino nguva, ngativabatsirei. Uyezve ngatisvitsei shoko kwavari rekuti iro kune Zimbabwe United for Progress iyo yazvipira kuti ikwanise kunge ichibatsira mhuri dzeZimbabwe. Saka veruzhinji tiri kungokumbirisa kuti ngavaise ruoko rwavo muhomwe vabatsire veZimbabwe United for Progress, pamwe chete nekusvitsa mashoko kune avo vangangodaro vasati vanzwa nezvedu, nekuti ishuwo yedu kuti tikwanise kunge tichiibatsira mhuri dzeZimbabwe dziwane kugara kwakarurama uye zve vasatyore mitemo yelockdown kwavanenge vari.
Avo vange vari mukuru wesangano iri vaKenneth Mapesa Mandaza, vanovezve mutauriri webato reZANU-PF mudunhu reSouth Africa. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mukroniko mune nyaya yevanhu makumi manomwe nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 kuBadbridge, Masvingo neHarare. Vazhinji vavo vakange vadzoka kubva kuSouth Africa nekuBotswana. MuZimbabwe vanhu vane chirwere ichi vave 132. Daily News rine nyaya pamusoro pevaimbo vegurukota rehurumende uye vari nhengo yeZANU-PF Politburo vatsvinga Dhuve vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity nemapata anopikisa kuti nyika ienderere mberi. ZBC News Online inoti vanhu vana vakafira panzvimbo yakaitikira tsaona padyo neGweru, vamwe vashanu vakakuvara zvakaipisisa mushure mekukudubuka kwakaita motikari yerudzi rweToyota Wish mavakange vachifamba vari. MuHerald hurumende inoti kuchengeta munhu adzoka kubva kunze kwenyika asina kuenda kumbotochengetwa achiongororwa kana aine utachiona hwecoronavirus yave mhosva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei pa Studio 7 ini ndinowira neidea yemateachers unionza yaari kuramba kuenda kubasa kana zvese zvavakakumbira kuti zvisadzidziswe zvisina kusadzidziswa. because you are this government ya prove kuti ikuramba ichingoita zvinhu zveumbimbindo gai ichingoenda nezvinhu zveumbimbindo kachete ichingoenda which is a wrong thing hakuna nyika inotungamirwa ichitwa zvinhu madakanana ari kugwa negovernment hakuna side dzavari kumboita zvinhu zvakanaka every corner of the country chema every department every section iri kukumbwenda kuti apa hapana kumira zvakanaka apa hapana kumira zvakanaka chavanogona kungozitengera mazimota akanaka vachizvitambisa mahefty salaries avo isu vanhu vese vanhu vachitambura hapasina chinhu chakanaka chagadzirwa ungonzi vanhu ngavavhure zvikoro zvinovhurikwa chii tichiisa vana vedu pariski takabereka isu hatidi vana vedu vanoenda pariski yecoronavirus as long as mastandards aina asina kugadziriswa anodiwa kana vachikoniwa kuzadzisa mastandards iwayo it is better kuti vabude muofisi vape umwe munhu anozvigona
makadini makadini vashamarari vestudio 7 vachingamidzawo mhuri yezimbabwe yese ini ndinoitwa Brighton Machono ndiri kujoburg ndirikuda zvangotaurawa pamusoro peavo hanzi vane vamavhima vanotaura kuti hanzi hakuna munhu achafane nzara hurumende iri mubishi rekuunganidze mari kuti ibatsire varombo lockdown yava ne 2 months vanhu vachitambura vanhu vasina munhu anoenda kumabasa hurumende yavo iyoyo ingori mubishi vanhu vanodya bishi here chipatapata chinodyiwa here vanoda kuzopedza gadziriro iyo rini lockdown yacho zvaiya kutongoita seichapera 1 vachingovimbisa vanhu nhema ZANU PF yakundikana ngavangotaura kuti vakundikana havazvikwanisi zvavanotaura zvavanonyepera vanhu izvo nzeve dzanzwa nokuudzwa manyepo vanhu vezanu pf ngavatiitire mushe uye vaone vana vezimbabwe sevanhu vane njere vanofunga kwete kuramba vachipatisa vanhu tonga nokutungamiri nyika vakonewa nemutungamiri wavo ngavasashungurudze vanhu
mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 vateereri ini ndinonzi John James ndiri kuno kusouth africa ndinoda zvangotaura pamusoro pezviri kuitika kumusha kwedu ndakanzwa mutungamiri wenyika mutongi wenyika kuti mutungamiriri achiti iye zvirango zvakatemegwa nyika zvezimbabwe zvipara zvibviswe ini zvino zvakandikatamadza chaizvo kuti shuwa angati zvirango zvakatemegwa nenyika dzokumadokero dzatisina ukama nadzo zvibviswe iye achitadza kubvisa zvirango zvaari kutemera vana vezimbabwe matransport operators mabus companies nevane makombi avo zvaari kuvatemera ngaatange abvisa zvirango izvozvo kaida kuti zvirango zvaanoti zvakatemegwa nyika nenyika dzokumadokero zvibviswe ndatenda hangu
makadini studio 7 makadini mhuri yose yezimbabwe matima nenyika nhaye vanhu vestudio 7 ndine mubvunzo kwamuri inini munoti mashoko amunoshandisa ehurumende munoti aya ndowo mashoko atapiwa mvumo nehurumende kuti tishandise ko amunenge musina kupiwa mvumo acho munoda kuti tizoziva sei saka journalism yenyu imimi yatova biased towards hurumende kaimini yatova biased towards propaganda yehurumende nokuti mashoko anongotaurwa nehurumende inenge iri propaganda ko zvimwe zvacho izvi zvavanenge vasina kukupa imvumo yekushandisa tinozviziva sei taakutanga kunyumwa-nyumwa kuti studio 7 munenge maane ruoko rwehurumende rwaakushanda mamuri studio 7 yanga yakambomakwa nehurumende nekuti yaitaura zvose zvaiitwa nehurumende zvavanenge vapiwa mvumo kana zvavanenge vasina kupiwa mvumo vachiita critical analysis yemadecision ehurumende iko zvinezvi mava kungoti ndoo mashoko atapiwa mvumo nehurumende kushandisa imika
hurumende yedu iri kuonawo here zviri kuitika pari zvino iri kuonawo here zviri kuitika here kuchipinga kwavana kondo vanhu kwai vari kutorerwa nzvimbo dzavo dzavakagara kubva makore nemakore nemakore kwai vari kutorwa nzvimbo idzodzo kwai vanoda uri manzungu nemabhanana nzungu nemabhanana zvakakosha kudarika munhu akagwa hondo kudarika munhu akaisa vhoti kuzano pf dene vada nyaya yekuti vanoda kurima mabhanana imomo havaizaifanirwa kudzinga vanhu zvavaifanirwa kuita vaifanirwa kuti vagara pasi nevanhu vanogara imomo vavatsagire nzimbo kana kumminda mavo imomo vavataure kuti nhai kana muchida mari rimai mabhanana makadai vachivagura nzimbo vachimbopinda vachiita masection maresettlement imomuya vachirima mabhanana nenzungu vagotengesera makambani achona anoda mabhanana nenzungu wavo kwete kuti hurumende inotsvaga vanhu ndosaka vaiti we are open for business kufamba vachitora zvinhu zvevanhu ko mapurazi wavakatora varungu awa ari kuitiwa chii mapurazi wavo isusu kana tikatarisa ma taakuona kuti okay vanhu vechindau havasi vanhu vezimbabwe ndozvataakuona manje vaakunetswa vanofira nyaya yavanandava maningistora ndiyo yavakufira tikatarisa kuchiredzi ndizvozvo vanhu vari kutorerwa mapurazi vari kutorerwa nzvimbo dzavo mavakagara imomo vari kuendesewa kunzvimbo yatisingazivi kuti vari kuenda ndizvowo here izvozvo ko vanogwira kodzero dzevanhu munoti kudiiwo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band neC band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza kambani yesocial media yeTwitter kuti vanogona kuivhara pamwe chete nemamwe makambani esocial media. Izvi zvinotevera mushure mekunge vanhu vaudza Twitter kuti ibise zvakange zvaiswa paTwitter navaTrump vachiti ndezvemanyepo. Twitter yakaramba kubvisa mashoko avaTrump asi yaisa chiziviso pasi pezvakange zvanyorwa navaTrump ichiudza vanhu pekutarisa kana vachida chokwadi. Izvi hazvina kufadza vaTrump avo vati vanogona kuvhara makambani eTwitter. Vanodzisa zvokutapa nhau paIndiana University muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vaTrump havana simba rokuvhara makambani ezvenhau nekuti vatori venhau nemakambani aya akachengetedzwa zvakasimba nemutemo weFirst Amendment. Tabata muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze nezvenyaya iyi.
Vanoda kuvhundutsira vanhu vasingabvumirani nezvaunotaura. Twitter isocial media yevanhu wese, saka ivo vanoishandisa kutumira manyepo avanoita zvinhu zvakawanda chaizvo. Pane manje pfungwa yekuti dai zita ravo Twitter yao ibiswe ngekuti vakutozonyanyisisa kunyepa. Zvimwe zvinhu zvacho zvavakunyepa zviri kushungurudza vanhu vakawanda chaizvo. Manje mutungamiri weTwitter ati havakwanise bakuibvisa. Chikonzero ndechekuti wakamboibvisa gore rakapera. Wakathreatenwa Trump ane masupporters vanothreatena violence. Saka ndofunga anotya zvaangazoitwa chaizvo nemasupporters aTrump. Saka akazouya nepfungwa dzekuti anoregera Trump aende neTwitter yavo. Asi pavanenge vanyepa vanoisa inonzi link, enda kulinki unozoona zvechokwadi.
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana-siyana here kana kuti izvi zvavakungoitwa vaTrump basi?
Zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana-siyana asi zvaTrump zvanyanyisisa chaizvo. Yes, Twitter nemama social media anogona in fact ndozo ari kukurukudzwa kuti waitwe waite waiongorore chaizvo ma messages especially panyaya yenhingirike ye COVID-19 virus. Pari kuya mashoko mamwe anonyepa nezve ne virus Saka ma social media zvino wakuisa inonzi fact check. Ndezvekuti kana waverenga zvanyorwa zvacho unopuwa link yekuti chienda kulink yakati paunozoona chokwadi chacho. Kumwe kunyepa kwavo kuri kushungurudza vanhu, kumwe ndokunyepa kukukanganisa vanhu. Saka inyu method ya journalism, in fact asi ma social media ega asi newe radio newe television wari kunzi ongorora ichaizvo zvamuno broadcasta izvi zvinotaurwa nevakurawo. Kana zvisiri zvechokwadi chitaurirai vateereri kuti chokwadi chiri papi. Saka tikuona kuna na CNN, kuna na MSNBC kuti ndozvava kutangisa kuita inonzi fact checking journalism.
Ndavana kuti va Trump havana kufara nezvaitwa neTwitter.
Yeah.
Izvi
havana kufara.
Yeah. Vakachichidzira Twitter. Va Trump vanogona kuvhara kambani yeTwitter here kana kana kambani zvayo?
Havasigone ba. Vanongotaura zvinongobuda musoro mavo. Havana basimba racho. Majournalists nema news media vanochengetedzwa waka protectwa neinonzi First Amendment. Wakapa inonzi executive order yekuvhara masocial media iwayo. Masocial media acho akaenda kukoti. Makoti vanotaura vaTrump kuti maita zvinhu zvisiri pamurawo. Havana basimba iroro.
Muchiri ipapo Professor Mukasa, regai ndimbodzokera panyaya yesocial media. Tinoona simba rainaro kuti rakaenzana nemakambani emapepa nawo nemakambani enhefenyuro makuru akasiyana-siyana. Ingabatwa sei social media kana tichienzanisa nemakambani emapepa nawo nenhefenyuro?
Zvinonetsa chaizvo. Mutungamiri weFacebook anonzi Mark Zuckerberg akambounzwa kuCongress achibvunzwa kuti pane Congress chaingaite here. Congress inokwanisa here kuya nemitemo ino controller ma social media? Asi hapana zvakambobuda ngekuti simba re First Amendment ka rinenge bebura chairo rakaoma zvekuti ma social media nema newspapers ese akachengetedzwa pamutemo we First Amendment. Hapana chingatomboitwa ngekuti munyika muno mune inonzi marketplace of ideas, ndokuti regera munhu ane zvaada kutaura ataure. Kana usingabvumirane nezvataurwa nemunhu iwe chitaura zvako, then vanhu pavanenge vachiteerera vanoona zvanyepwa nezvataurwa naningi naningi wozotaura iwo pachavo kuti chokwadi chiri papi.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare neStudio 7. Kanobva kuna Simon Chimbetu pakati pegungwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu wevanu wabatuwa nechirwere che COVID-19 wakange wakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri 132. Vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika vanokurudzirwa kuti vangwarire kutapurirwa utachiona hwecoronavirus pavanenge vari munzvimbo idzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.